manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kava tereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 20/2018. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taramba here kugara pasi tichitaurira nhasi napana musoro endi tinozviramba hapana munhu anozviteerera kuti tingabva musidi tichienda kupi vapedza here mamwe matanho kuti vanhu vagare pasi vataurira nogadzira nyaya yacho.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti havasi kuzovhunduka mashoko ehurumende ekuda kutumira mauto nemapurisa kuvabvisa mumigwagwa yavanotengesa nechisimba.
Mangwana negative airport kwa airport border hapo ndopa taudzwa ne team zedu kana organizing ndiyo ku information kutwanga vachita chindi chindi nechiri kiri kugadzirisa kuti musangano unge uchiitwa uye musangano wokuudza vanhu tiri kuenda kupi tiri papi uye tiri kubva kupi.
Bato rinopikisa reMDC Alliance roita musangano kuAirport mangwana. Varimi vochimachema nekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revanotengesa zvinhu mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai Mangoma vanoti havasi kuzovhunduka mashoko egurukota rezvematunhu vaJulai Moyo ekuti vakumbira mwemutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika retired general Constantino Chiwenga kuti mauto abatsirane nekanzuru nemapurisa kubvisa vanotengesa mumigwagwa nechisimba kana vakasatambira kurudziro yehurumende yekuti vabude mumigwagwa. Vamoyo vakapa vanotengesa mumigwagwa ava mazuva maviri ekuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vawadzai Mangoma.
Hazvina musoro, hazvina kana maturo, hatizvitarisiri kubva kuhurumende inotinomirira zvido zvevanhu. Vanopa maultimatum kuti zvaita sei. Taramba here kugara pasi kuti titaurirane. Hazvina kana musoro endi tinozviramba, hapana munhu anozviteerera kuti tingabva musidi tichienda kupi. Vapedza here mamwe matanho kuti vanhu vagare pasi vataurira nogadzira nyaya yacho. Hapana kana discussion yambotaitika tinobva tichienda kupi. We are not going to listen to that. Hatizvizvoteedze.
Asika vari kuti vachadaidza mauto nekuti vanenge vasuma vachiwenga kuti vamwe vanodzirira nyika vauye kuzobatsirana nemapurisa ekanzuro kubvisa vanotengesa mugwagwa.
Munhu ane nzara anokwanisa kuzviprotekta. Munhu ane nzara anenge akatogumbukawo vanogona kuuya zvavo vanogona kutipedza tese vachitipura kana nepitidzo zvinokuti tatiri kuita kutraya kuriritira mudzedu dzirarama. Hatisi pavanhu vari kudzi vanoda kuita zvehondo nevanhu. Isusu tichiramba tiri masi toona kuti vanotipedza here tese nedzidzi dzavo idzo.
Ko zvavari kuti kune dzimwe nzvimbo dzamunokwanisa kuti muende kunotengesa zvinhu?
Manyepo, manyepo chaiwo. Nzvimbo idzodzo kana mukatarisa last week iyo town clerk yaHarare vaitotaura vachiti tiri kuda kuvaka bus terminus new one iri nzira yatiri tikwanise kuadecongest. Vakati tiritaura kuti zvichatora not less than 4 months. Ivhiki yapfuura chete yavakazvitaura izvozvo. Saka tiri kushaya kuti zvinobvepi izvozvo zvavava kutaura izvozvi kuti vakuda kutobvisa vanhu pasina zambo idzo.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revanotengesa zvinhu mugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai Mangoma vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uri kuita musangano kuEpworth mangwana kuedza kutsvaga rutsigiro musarudzo dzinonzi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu. VaMorgan Tsvangirai ndivo vakasarudzwa kumirira mubatanidzwa uyu musarudzo. Asi pari zvino muMDCT mune kusawirirana sezvo vamwe vari kuramba kuti vabatane nemamapato akaita sePDP neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Mukuzeya nyaya yemusangano wamangwana, tabata mumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vati urongwa hwemangwana kutanga kuparura zvirongwa zvakadai kune mamwe matunhu vachitsvaga rutsigiro.
Tukutanga iyo weekend ino mangwana nenge tiri ku airport pa airport border apo ndo pa taudzwa ne team zedu dzana organizing ndo ku information tuanga vachita chimbi chimbi nechiri kiri kugadzirisa kuti musangano unge uchiitwa uye musangano wokuudza vanhu tirikuenda kupi tiri papi uye tirikubva kupi. Izvi zvichienderana nenyaya yesarudzo dzakakosha dziriko muna 2018 uno patiri kuti mwaka mwaka weshanduko, mwaka wekunatsurudza nyika yedu nokugadzirisa nyika, mwaka wekupedzerana mupaka nenhamo, mupaka nenzara, mupaka nekushayikwa kwemabasa, mupaka neurwere, mupaka nekuparara kwemigwagwa, kuparara kwezvikoro, kuoma kwekushaya mari muhomwe. Ndo nyaya yatoda kuti tipedzerane nayo gore rino. Saka ndo gungano rimwe remakungano achange achiitika kuparurwa kwari kuita riri ziri richiramba richitenderera kunosvika tapinda musarudzo dziri kuya muzaisite.
Ndevapi vatungamiri vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisira kuti panenge pane utekwa tekwa hunobva kumapato akasiyana siyana, mapresident kana kuti maprincipal vanomirira mapato avo akasiyana siyana, kubva kuZim People First vamutambara, kubva vaguchi kuti kuMCD ana vasakwinzi kuzanindonga, totarisa Professor Wozinyuwe kubva kuMDC, kutarisa vaditi kubva kuPDP, kutarisa President Tsvangirai tichinge takavamirira kana vakanga vasina kukwanisa kunge vachisvika. Asi kana varipo ndo vanenge varipo varimozve musachigaro kana kuti candidate era takatarisa naro pa 2018.
Iko zvino zvave nyore here kuti muite musangano nekuti makore apera aya zvinenge zvasvinetsa paina vamugabe?
Hazvisi nyore nekuti tinotova nemashoko tatambira nhasi pandanga ndiri muofisi kuti kuGlenview kwatanga tichiona kunge tine musangano nhasi wazenge wakanzurwa nokuti mapurisa akatumidzira mashoko nezuro kuti hatigoni kuenderera mberi nemusangano wedu. Pamene pavanenge vachitya chatinoziva ndechekuti kuungana kwebandiko rinenge richiratidza kuti rine uchapupu hwekupedza nyota, kupedza nzara, kupedza dambudziko nekushupika nenhamo munyika vanovhundusa varipo vehurumende. Saka zvinhu zviri kuamba zvichitinetsa, asi hatizobvumi kuti paitwe kukanganiswa kana kusvinyangwa semusuwa wesadza kuchaitwa kune isu vanomirira ruzhinji rwevanhu nemhomho yevanhu. Nokuchiedza hachigoni kukundwa nerima, mhindo haingaiti mutsindo kudarika masikati machena. Isiri masikati machena, mhindo ndo iyo yika isingadi chiedza.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Vanhu vatanhatu vafa nhasi munjodzi yaitika mumugwagwa wemvurwi Guruve mushure mekunge kombi yavange vakakwira yabuda mugwagwa ikarovera pamuti ndokutanga kubvira moto. Vaona zvichiitika nemapurisa vaudza Studio 7 kuti kombi iyi yanga yakatakurawo fotereza, izvo zvinogona kupa kuti moto uyu unyanye kubvira. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nasi tiri kuita hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze nezvemashoko ari kubva kubhanga reAfrican Development Bank, iro rinoti upfumi hweZimbabwe huchakwira nechikamu chimwe chete kubva muzana gore rino kana kuti 1%. Hurumende yembenge yati upfumi unogona kukwira nezvikamu zvina nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 4.5%. Dr. Kanyenze vanoti kana iyo hurumende inenge yava kutendawo kuti upfumi haungakwire nezvikamu zvayange yakatarisira gore rino.
Takanzwa vachina masa nehurumende vachitaura kuti pane matambudziko akati kuti avanga vasina kunyatsotarisisa. Chokutanga chavakataura ndechokuti mwaka uno kurima hakuna kunyatsokusimuka zvakanaka nekuti kurwisana kwavanga vachiita kusvika kupera kwaNovhemba kwakaita kuti varegere kugadzirira. Vamutangazwa pachavo vakataura kuti panga paine vanhu veG40 vanga vasingadi chirongwa checommand agriculture. Chinove chavanga vachiti ndo chakabatsira mwaka wa2017 kuti kurima kupunduke zvakare kuatsire kuti upfumi hwenyika husumuke. Saka pane nyaya yokuti nyaya yokurima inove inobata chaizvo panopesira pave neupfumi hwenyika kumira zvakanaka kana mvura nemeteorological office muHarare vari kuti mvura iyi haisi kunyatsonaya zvakanaka uyezve haisi kunaya kwese kwese, vachiratidza kuti zvingangobate kushanda kana kuti mafambiro achaita nyaya dzekurima. Dzinove dzinokosha nokuti kurima ndo kunosimudza upfumi hwenyika. Kurima kunobatana zvakare nemaindastri nekuti maindastri anotora zvinhu zvinobva mukurima zvaanogadzira kuti zvive maindustrial products. Saka naizvozvo chimwe chechinhu zvakare chavari kutaura kuti chingangodaro chakabata kusimuka kwenyika. Uyezve sekutaura kweAfrica Development Bank neWorld Bank vakataurawo zvakare nyaya yokuti mwaka uno wa2018 kune nyaya yemaelections pati kutoona kuti hurumende mari dzayo haina kumira zvakanaka kunyanya nenyaya yokuti nokuda kwekuti hurumende inoda kuti inge ichihwina maelections zvakasimba vasina mhirizhonga. Saka naizvozvo vanofanira kupa vanhu zvokubata. Katiri kuona sezvatakaona masvondo apfuura kuti vanga vachiti vachatengera madzimambo motokari. Saka chinhu chakavimbisa kuti tiri kutodzunza motokari nokukurumidza vanhu vavo vakatopuhwa motokari dzanga dziripo. Zvichireva izvo kuti kuita kuku kunoratidza kuti homwe hurumende ichatoenda pakati homei nenyaya yokuti mari inoshandiswa nehurumende icharamba ichisumuka. Iyo mari inopinda muhurumende isini kusumuka maringe nekusumuka kukuita mari kushandiswa.
Asi nemamiriro akaita zvinhu iwaya semaonero enyu imiwo senyanzvi munyaya dzezveupfumi, upfumi hwacho hungakwire nechikamu chakadii?
Maonero angu 0.9% yeWorld Bank kana kuti 1% yeAfrica Development Bank inenge yatitsongei zvakanyanya. Tikatarisa gore rapera takanzi tiri kukwira ne 3.7%. Saka tikatarisa kuti gore rino kurima kuchagoni kuita sezvakakaita gore rapera nokuda kwekuti hapana kukurumidza kurongwa chirongwa chacho checommand agriculture nemvura isi kunyatsonaya. Zvinoreva kuti tichange tichisumuka tiri pasi pe 3%. Kamaonero angu tikangotarisa kunana 2% uko kunenge kuri nani, kunenge kunoita 1.5-2%. Saka tinenge takungoenda kunana World Bank ku1%. Asi handifungi kuti tingabate 4.5% maringe zvakare nenyaya dzemaelections, maringe zvakare nenyaya dzakataura dzekusanaya kwemvura nekusagadzirira kwakaita hurumende maringe nekusimudza chirongwa checommand agriculture.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika mumaruwa, nhasi taita hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa nezvekusanaya zvakanaka kwemvura mune mamwe matunhu.
Minda muzvinhazvamuya zvakanaka. Mvura yehongu yakanonoka kuti kutanga kunaya. Yanaya haina kunaya zvakakwanirana nyika yese. Mbeu ndokubva dzamera kwedzimwe nzvimbo dzanga dzakafanira kudyarwa dzedze. But by this, you know, where are the enemy? As in Sabu Chamino. But I tell you, the Chawanika, second half of the season. I know so I can play. Takaparis, you know, see. Ah, the machine is the Rwanda Munika. Ah, Bill Zagasata. Bill Zugusawa. The member was just quite out of Bumira. Taka. Mamiri zvinhu nhasaka shata.
Ndezipi nzvimbo dzakanyanyo batwa nedambudziko iri?
Dzakanyanyisa ndo dzedzi nzvimbo dzakarasikana nayo. Dzakanyanyo naya mvura dzedzi. Ndodzanyanya kurohwa. Matebele north ne south. Hauko kutoma. Masvingo. Nzvimbo dzese dzakaderera. Dzekusouth kwemanikarend. Toenda kumashoreland east. Nzvimbo dziri kumusoro kwana mutoko. Kwana mudzuko haakwakashata. Toenda mashoreland central. Nzvimbo dziri kwana kumusoro uko, pana Rusvinga, pana Mandaroweni, pana Muzarabani uko, kwakaipa. Toenda Mashonaland West, kungobvira muchegutu, zvichidzika kadoma, kwakashata zvokuti dhu. Mumidlands, nzvimbo dzanhasi Shavane, Mberengwa, kwakashata chaizvo iko zvakanyanyisa.
Saka gore rino muri kutarisira kuti gohwo rinenge rakatidererei tichienzanisa negore rapera.
Gore rino zvikasanduka pari zvino izvozvo chanhasiwo kuti tirambe zvikasanduka ikanaya zvakanaka kusvika muna Machi tinokohwa zviri nani asi gore redu pane regore rakapera hatichakwanisa kupasvika ipapo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vashandi vehurumende yeAmerica vachamanikidzwa kumbomira basa sezvo dare reSenate rakatadza kuwirirana panyaya yebudget yenyika. Chiri kunetsawo panyaya iyi ndechekuti poitwa sei nevamwe vapoteri vakauya muAmerica vari vana vadiki asi vabereki vavo vasina magwaro ekugara zviri pamutemo. Vebato rinopikisa remaDemocrats vanoti ngavapiwe magwaro ekugara zviri pamutemo asi izvi zvichirambwa nebato remaRepublicans nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nhasi vasvika gore vari muofisi asi nyaya yekuti vakabatsirwa kukunda musarudzo neRussia yavari kupomerwa ndiyo yapa kuti paite mhute pautungamiri hwavo. Pari zvino vaTrump vari kuferefetwa nedare reCongress uye imwe komiti iri kutungamirwa navaRobert Mueller. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mchanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi taita rombora kanaka kunge tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi wechidzimai avo vachange vachitaura nesu nezvavakatarisira iro gore rino ra 2018 uyezve nezvipingaidzo zvavari kutarisana nazvo mubasa ravo ravanoita. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vanoita nezvei.
Inini ndonzi kuda kwashe mhaka ndinoita zvekutenga ndichitengesa zvikuru sei hembe ndodza ndinokwanisa kutenga tichitengesa tichienda kuna na China, kuna na Tanzania nedzimwe nyika dzese dzakawanda. Zvatakatarisira muhurumende yamunangagwa iyi ndezvekuti tibatsirikane pakuwana mari. Tafara zvikuru sei nekuona Honorable Mukupe vachitiudzawo kuti yezvinoiswa neopen door policy yekuti togona kungopinda muofisi mavo tivaudzawo zvichemo zvedu vachikwanisa kutipindurawo. Kozotiwo kana paine zvimwe zvatinenge zvichida zvinenge zvichitinetsa tivaudzawo vachitiwo pavachaita mapolisi zavo vanenge vachitiincludawo isusu semadzimai emuno muZimbabwe.
Zvii zvamungade kuona sevana muzvina bhizinisi vechidzimai zvichigadzirirwa?
Isusu mugore ra2018 Marvelous zvatiri kunyanyotarisira ndezvekuti tishande pamwe chete neZimbra. Tichidawo kuti kana kuti uchiona madzimai akawanda tiri kushungurudzwa zvikuru neZimbra, pamwe tinokwanisa kupinda kana paairport kana pama points of entry tozongonzwa kungonzi mari yachadywa yejuti mari yakati. Tichidawo kana kuti tizivewo kana kuti formula yekuti tikadai tikadai zvinhu zvatinenge tichitenga tichiri kunze ikoko ndotarisira kuti ndichachadywawo mari yakati. Ndozvatinenge tichida izvozvo kuti zvichinjwe mawa shandire yedu atichaita neZimbra tisatye kana chinge chisvika paZimbra. Izvo futi zvinogadziridzawo futi kuti smuggling iite shoma because panibamba achibva kuti nevanhu vakawanda vanenge vachiti Zimbra iri kundishaja pakati wandei inini kumba ndichanowanei vanhu vosmuggla. Ichi hatiri kuda kushanda nehurumende yavamunangagwa iyi ndechekuti tipewo hurumende yedu mari yese yavanenge vachikwanisa kuiwana through majuti. Zvekuita zvekubirabira zvinoitwa nevanhu zvinenge zvavajairira izvi tizviregere, tida kushanda pamwe chete nehurumende.
Kune vamwe madzimai vechidiki vakateerera, zvii zvamungavakurudzirewo?
Kune madzimai akateerera echidiki chananyanyo kuvakurudzira ndezvekuti kana uchinge uri munhu wechikadzi unofanira kuwana zvekuzvishandira uchiita zvinhu zvako zviri straight zvakaringana, usaite cut 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 hazvifambi. Ukaita zvinhu zvako zviri straight unokwanisa kucalculateawo maprofits ako zvichinyatsoenderana, unyatsoona kuti gore rino iri iye zvinoi zvandakuita ndasvika pakati, gore rinouya ndenge ndakuendawo pamusoro.
Makafunga sei kupinda zvemabhizinisi?
Ini zvemabhizinisi izvi ndezvemumba medu. Kare kare mai vangu ini vaitengesa zvemadhoiri, saka zvinhu izvi zviri matiri takakura tichingotengesa. Saka zvinhu zvekuti tinoda zvikuru asi but maobstacles atiri kuwana mazuva ano kubhengi hatisi kuwana mari, tikutenga mari pane mumwe musika waparutivi zvokuti iye zvino izvi zviri kutinetsa zvisingaitendi, zviri kutishungurudza. Maprofit margins achoni tiri kuona amashoma. Saka ndiyo obstacle yakanyanya iri kunyanyotinetsa mazuva ano. But isei tichida kukurudzira nyika yedu pamwe chete, tichishanda pamwe chete nayo hurumende yavamunangagwa, tichida kuti nyika yedu idzokere payakamhenge iri.
Dai maiwana mukana wekutaura naivo vamunangagwa, makamirira madzimai maiva tichi
vamunangagwa ndangati vamunangagwa ndiri kuda forex ini, toiwana seiko dhora iri ranetsa kuti tifambe? Vamunangagwa isiri kuda zvekushanda unongoziva mashandiro edu aya emazimbabwens aya, toda kusevenza zvisingatomboiti, but forex yatinetsa. Yatinetsa mavhela tashaya toita sei? Ndiyo main stumbling block yatiri kuwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Waita zvako Marvelous, wazviita.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. nasi tiri kutarisa dano rakatorwa nehurumende rekuwanisa madzishe dzimotokari iro rakonzera mutauro mapoka akasiyana siyana evanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nava Kingston Jambau vesangano reZimbabwe Human Rights Organization riri kuUnited Kingdom. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa vaJambau. VaJambau, tinonzwa vakawanda vari kuchema nenyaya yekuti madzishe sei akapiwa dzimotokari nehurumende ipo paine zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Imiwo muri mumwe wevanhu vari kupokana nedanho rakatorwa nehurumende, sei muri kunyunyuta?
Zvakaitika iwo svondo rino ratiri rineiri rakaenda mutungamiri wenyika kugweru achinopa machief motokari. Iyo nyika yakaminama zvikuru zvakaita zvasvakaita izvozvi. Zvipatara zvangu inzvimbo yekuenda kunofira mazvona. Saka zvinoratidza izvo kuti ivo vari kutarisa kwavanowana mavhoti kunova kumaruva vachiita kuti vabatsirwe nemachief avari kupa dzimotokari. Saka kuti isusu titarisire kuti pachaita zvimwe, handifungi.
Handisati ndambonzwa vanhu vachichema kuti nhengo dzeparamende kana maMP vapiwa dzimotokari. Mochema nenyaya yekuti madzisha apuwa dzimotokari, asi madzisha ari kungoitawo mabasa akanangana nebudiriro nekuchengetedza mitemo netsika sezviri kungoitwawo nevadare vedziparamende. Sei musiri kuchema?
Zvine musiyano wokuti bumbiro remutemo ra-2013 rinotaura kuti machiefs haafanirwi kuve ari partisan. Hurumende iri kutonga ihurumende yeZANU-PF. Saka mukaona inini machief achipuhwa dzimotokari nehurumende yeZANU-PF, mungatarisiri here kuti inini paite zvisvini ipapo zvokuti vanenge vasiri partisan? Zviri pachena kuti vanenge vari partisan. Zviri pachena kuti vanenge vachikwidzidzira vagari vemumareserva navo kuti vavhotere ZANU-PF. Zvinova zvinge zvichiitika makore esaya. Ende zvichari vachiitika izvozvo kusvikira vanhu vaakupuhwa mukana wakasununguka wekuvhota. Handifungi kuti mukana iwoyo unowanika gore rino 2018.
Asi munofunga here imi kuti pakauya hurumende yebato tomboti reMDC kana ringava reTransform Zimbabwe kana ndu havazoshanda nemadzishe aya sezvavari kuita nhasi kuti vari kushoropodza hurumende yeZANU-PF nekuti iri kushanda nemadzishe?
Izvozvo hazvirambiki, hazvizivikanwi. Ndofunga kuti ipapo toda kuti zvopaona tapasvika. Asi hazvirambiki nekutarisa kwatakaita politics dzedu dzekuZimbabwe, zvinhu zvinogona kuva zvinoitika. Asi iko zvinezvi patiri iko zvino nehurumende iyi yava nemasoja mukati, tiri panguva yakaoma. Kwatiri kubva iko zvino kwaakure kupfuura kwatai tichibva pavanga vasitivabvisa mukati. Saka dai tabvupfuura ipapo patiri apo pekuti isusu tikwanise kupuhwa mukana wokuvhota, vanhu vese vapuhwa mukana wakasununguka wokuvhota, kuitira kuti maelection edu abvumwewo nedzimwe nyika. Hapasave necondition yekuti zvanzi paita kubirira pazoitwa kutyisidziranwa nechikonzero chekuti machief apuhwa motokari sezvaitika ipapa. Kutopuhwa kwaitwa motokari machiefs ikoko yatove nyaya huru yekuti handifunge kuti inoenda nekukurumidza, ichange iripo.
VaJambau, tikadzosa nhoroondo kana ndangariro, tinoona kuti munguva yaSmith, muhurumende yaSmith, madzishe aingodyidzana nehurumende. Chii chakaipa kuti ishe anga achidyidzana nehurumende iripo zuva iroro?
Hakuna chakaipa baba kuti vadyidzane nehurumende, asi chakaipa pandechichi sezvandambotaura zviya kuti mapriorities ehurumende yedu anofanira kuva ari akajeka. Nekuti hatingati isusu machiefs unopuhwa motokari ukoko kumareserva iwo mvura iri sewage. Izvo zvikoro zvisina mabhuku, vana vechikoro vachitambura muzvikoro imomo, zvipatara zvedu zviri nzvimbo dzekunofira.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vaJambau, onekai zvenyu vateereri.
Maita basa zvikuru, tokutendai nekuteerera kwamaita.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nava Kingston Jambau vesangano reZimbabwe Human Rights Organization vari kuBritain. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai moka. Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanotengesa mugwagwa vanoti havasi kuzovhunduka mashoko ehurumende ekuda kuvabvisa nechisimba. Bato rinopikisa reMDC Alliance roita musangano kuAirport mangwana. Varimi vochema-chema nekusanaya zvakanaka kwemvura. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika disen